Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yeye no misoro yenhau dzedu dzanhasi china chivabvu 27/2019. Mutumbi wegamba renyika vadhumiso dhavengwa unosvika munyika nhasi vachitarisira kuradzikwa nemusi wemugovera. Bato reMDC rinosarudza vatungamiri vatsva kuAscot Stadium kuGweru, vaWalshman Nyube vatendai biti uye amai Lynette Karenyi Khore vachisarudzwa kuva vatevedzeri vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Gurukota rezvemari muzvinafundo Nthuli Ncube voshora vamwe vemabhizimisi vachiti vari kudhurisa zvinhu asi hurumende haingavasunge nekuti zvinokonzera kusagadzikana munyika. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato revechidiki reZANU PF vaGodfrey Senengamo vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakakomberedzwa nematsotsi. Muchirongwa chedu cheLife Talk na8pm nhasi tiri kurangarira gamba renyika vadhumiso dhavengwa vakashaya nemusi wechina. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.